Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na udzeludza nasi muvuro gunyana 10/2018. Makurukota akasarudzwa svondora pera nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otora miko nasi kuState House. Nengo dzedare reparamende dzeSenate neHouse of Assembly dzotarisirwa kusarudza vatungamiri mangwana. Vanhu vanodarika gumi nevatanhatu vanoshaya nechirwere chekorera icho choramba chichipararira mumatunhu akawanda. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamogetsi Masisi vanoti vachaedza kurerutsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zviwane magwaro ekushanda. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvekutoreswa mhiko kwemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munoona vachikwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe wekufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.